ini ndiri muzukuru wareka itangwena ndiriwe simboti tiri madzimambo kunyanga ikoko saka lendi yese iri kutaurwa iyi iri pasi pelendi yedu yeumambo hwedu zvingaita sei kuti senator kuti mwana wamambo kuti muzukuru wamambo agonze haana munda munyika inotongwa nemadziteteguru ake saka izvozvo handioni paine nyaya iripo vanhu ngavaende kunotora minda kana iripo ngavanotore migodhi zvisinei kuti opposition kana kuti ruling party ndezvevana vezimbabwe vese
asika pari zvino vamonzora hazvizonetsi here nekuti vane pfungwa dzisingawirirane nemi kana kuti vanopikisana nemi vari kudawo zvigaro vari kutika imi muri kushanda nezanu pf saka zvakadai izvi hazvizovapa here simba rekuti vaudze vanhu kuti aha mazvionaka ko sei vapuhwa mapurazi vamwe vakasomirira kare sei vapuhwa purazi vamwe vakasomirira kare asi vasiri kupiwa
hakuna munhu akamirira kakawanda kudarika ini ndakaapplya land in 1998 bato remdc risati rambofomwa ndikaita mafarming activities bato risati rambofomwa asi kana muchidaroka ko biti sei akapiwa munda kubronzeberry kunyanga ko sei vana chamisa nahwende wakapiwa mari yezvikwereti zvefarming ko sei welshman aine farm ko sei coltat aine farm zvakasiyana pai zvinongotaurwa nevanhu vanhu vanogona kungotaura zvavo zvakangowanda zvekungosvibisana
muri kunzi muri kudyidzana nezanu pf uye vakamboita sachigaro webato renyu valove momoyo vakaudzawo bepanhau renewsworks kuti zvimwe zvamuri kupiwa zvacho zvinenge zvakawandisa kudarika zvakapiwa vasibanda kana ivo maikupi
chekutanga mukoma blessing inini handina kunyatsofanana parengi yandanga ndiri namaikupe navasibanda maikupe vasibanda vakanga vari a leader of the opposition in the National Assembly, which means a party of parliament. Uye wakanga wari vice president we MDC. Maikupe wanga wari leader of the opposition mu National Assembly. Vari mutevedzeri wavachangirai. Inini handisi leader of the opposition in the National Assembly or in the Senate. Asi in the whole parliament, parliament yese, uyezve munhu andakatsiwa haasi Gibson Sibanda, kana kuti Thokozani Khube, ndimoge mutsvangirai.
Rimwe dambudziko nderekuti vamwe vari kuti vamonzora kuda vakashandiswa kuti vapatsanure bato rinopikisa, vachiti makapinda muchiti munoda kutevedzera mutemo asi bato renyu sezvamaingoshora vachamisa riri kukundikanawo kuita Congress yacho iyoyo yekuti inotambirwa nevanhu vese mubato zvii zviri kuitika ipapo panyaya yekuti muite Congress
aiwa blessing zvagara zvichingoitika kuti kana vanhu vakakundwa nemunhu vanomupa mazita vanomupa mhosva dzakangowanda wanda uyezve vanhu vakapokana nevamwe vanotanga kuvapa mazita somuenzaniso welshman akabuda mupati medu vanhu vakati welshman ndeve zanu pf biti akapanduka muna 2014 kumandero uku akanzi biti ndeve zanu pf